manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kanaka vatereri chinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita3/2017 maakateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
munhu asati apoindwa unenge atomboudziwa kuti iwewa taakukupa nyembei sokutaura nokuindisa kwavakaita kunational sports stadium sokuti kabhineti yandichafoma inenge iri kabhineti yavanhu iri kabhineti inoshanda saka ndofunga zviri pachena kuti mbomo yese yezimbabwe iri kutarisira kuti makorokota aya achashanda samashandiro vanga vachiita mukomanda adzika plazi ndofunga zvinhu zvinozikamwa kuti vamunangagwa ava hize nonoeipesen nokutaura kwavakaita mbavha dzese kuti ndokupai 3 months mudzose mari dzese
mutungamiri wenyika mutsva vaemarson munangagwa votarisirwa kutoresa mhiko makurukota avo mangwana
tinoziva hedu kuti 50-50 yatakanyorerwa mubindiro remuchemo ndinogona kuti nesei mazvokwadi kuita vatatu here mapati chaiwo 1-2-3 vakangotiwo mihazvo
mapato anopikisa anoti haasi kufara neuwandu hwevanhukadzi vari kutarisirwa kutora mhiko yekuva mudare remakurukota iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mutungamiri wenyika mutsva vaemarson munangagwa mangwana vari kutarisirwa kutoresa mhiko makurukota avo avakadoma svondo rapera kunyange hazvo paine maonero akasiyana-siyana pamusoro pedare ramakurukota iri vamwe vane maonero ekuti makurukota aya vanhu vakaratidza kukundikana kwavo kare sezvo vakashanda muhurumende yevaiva mutungamiri wenyika varobert mugabe iyo yakatadza kugadzirisa upfumi hwenyika asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira churumhanzu vanoti vanhu ngavarege kukasika kumedza kutsenga kuchada sezvo vamunangagwa vatangotanga basa vasatoratidza nyika zvavakapfumbata ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kondemiri westudio 7 navachurumhanzu
ndo zvinotauraka kuti new era yava kuitika vamunangagwa ndo vatangisa kuitisa mhiko idzi kumakorokota avachange vachishanda navo asi katisakanganwa kuti munhu asati apoindwa unenge atomboudziwa kuti iwewea taakukupa nyembe idzi sokutaura nokuindisa kwavakaita kunational sports stadium sokuti kabhineti yandichafoma inenge iri kabhineti yavanhu iri kabhineti inoshanda saka ndofunga zviri pachena kuti mhomho yese yezimbabwe iri kutarisira kuti makorokota aya achashanda samashandiro vanga vachiita kukomanda agriculture plus ndofunga zvinhu zvinozikamwa kuti vamunangagwa ava hize nonoeipesen nokutaura kwavakaita mbavha dzese kuti ndokupai 3 months mudzose mari dzedu
vamwe vari kuti vakanga vatotanga nekuita mhosho pavakanga vadoma makurukota vasiri nhengo dzedare reparamende munotii nechiitiko ichochi tichiona kuti vakabvisawo vamwe asi kunonzi huwandu hwasara huchakakura
I don't think iishu yokuti vanhu vangashaya hope nenyaya yekuti vawandisa nenyaya yekuti vashoma but so munhu remembai havagoni kunge vachishanda vari voga mhosho inogona kuitika apo napapo but ka haizivi zvinhu zvatingapembedza kuti no izvi zvazoitigwei vatanga vakadai vakatanga vakadai I don't think it's an issue ngatita tarisirei kuti hurumende cabinet yacho ichange ichipa mhiko mune ramangwana vachashanda sei ndo mavanura ndinoita
koyo vamwe vachirumanzo vari kuti zvinova munangagwa chii chavasiyana navamugabe nekuti inoona kuti makurukota aingoshanda navamugabe achinzi nevamwe ari kukundikana ndo havangodzosa imi munotiwo
hapana munhu akamboona record book ravamugabe kuti makurukota avo anogona papi napapi saka izvozvo zvekuti uyo akazodai akazodai hatina umbovo huripo kana kuti vanhu vanotsoropodza ivo vano umbovo hwekuti uyu mini takambozodai akadai tei paiswa zvini vavatingabvunza neyokano vaida kuti ani aiswe
tisati tanzwa vatevedzeri vavo vava munangagwa zvii zvamungatarisira zvingazobuda kukongresi yebato
ndizvozvo inga magona wani utungamiri zanupf hunobuda mukongresi ivo vamunangagwa kunge vava purezidendi zvino vakatevedzera mutemo kana kuti constitution yezanupf saka constitution yezanupf ndo inotevedzerwa vavona vamunangagwa kuti maprovinces ese asarudza nhengo dzipi nedzipi central committee nezvimwe zvakadero ndiye vane simba paconstitution yezanupf kuti vachadoma ani nani nani kuti ave mutevedzeri wavo saka izvozvo tisakurumidza kudini kumenya kutsenga kuchiripo ngatimirei congress itike and then vanhu tozoona kuti asarudzwa ndiani
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanup f vagadzira churumanzu vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 vari muHarare mamwe masangano anomirira vanhu vakaremara anoti ari kutambira nemufaro kudomwa kwava Joshua Malinga sachipanga mazano chavamunangagwa panyaya dzevakaremara vachiti vanoimba kuti izvi zvichabatsira kugadzirisa matambudziko avanosangana nawo zuva nezuva Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera
munyori wesangano relawyers with disabilities association of zimbabwe vaabraham mateta vanoti vamalinga munhu agara achirwira kodzero dzevakaremara kwenguva yakareba uye vanotarisira kuti vachaita basa ravo nemazvo muhurumende vati zvinofadza kuti vamunangagwa vakadoma munhu akaremara pachinzvimbo ichi vachiti izvi zvinobatsira chose nekuti vanonzwisisa zvinonetsa vanhu vakaremara munyika vamateta vaudza studio 7 kuti vanotarisira kuti kudomwa kwavamalinga kuchaitawo kuti vanhu vakaremara munyika vafarire kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika
tinoda kuti titi tigare tatochenjedza vamalinga kuti hazvina kukwana kuti vasarudzwa chete asi tisingazooni chinozobatsira munhu akaremara ari kwachikwira ndaombera kuguruve kana kwagadhaufe kucholocho tinenge chitarisira kuti kusarudzwa kwavaita ngazviite kuti munhu akaremarawo ari mustreet abatsirikane
vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuti vamalinga vachashanda nesimba kuona kuti mutemo Disabled Persons Act watevedzwa pamwe nekuona kuti padomwa mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvevashandi nekuchengetedzwa kwakanaka kwevanhu
nyaya yanga ichitoitika ndekuti nyaya dzevakaremara dzanga dzichikundikana nekuti panga pasina chikamu muministry changa chakachinzi ndechevakaremara kwanga kuchingoapointwa board asi board iri ranga risina secretariat nekuti hakuna director saka nyaya dzadzichizoendeswa kudepartment resocial services rinove rakatowandirwawo nedzimwe nyaya dzemadestitute street kids chembere chichichi
mukuru wesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti vanovimba kuti kudomwa kwavamalinga kuchaunza shanduko vachiti kunyange hazvo hurumende yavamugabe yaive nana chipanga mazano panyaya dzevakaremara hapana chakabuda panguva yeutongo hwavo
isu zvatinoda kuona ndo zvandataura kuti tinoda kuona shanduko mumaonerwo anoita disability nehurumende saka tinotarisira kuti vamunangagwa semunhu mutsva tichavapawo mukana nemunhu wavauya naye vamalinga vamalinga nyaya idzi inyaya dzatagara tichitaura navo kunyange vavo vanga vari kukoko kubatira vanhu vezanupf inyaya dzataa tichitaura zvatinoimba iko zvino vachazoita mukana wekuti vachikwanisa kuti dzinge
vamalinga munyori anoona nezvevakaremara mupolitburo yebato rezanupf uye munhu ane ruzivo rwakadzama panyaya dzevakaremara vanhu vakaremara munyika vanochema-chema kuti vanotarisirwa pasi uye hurumende haisi kushanda nesimba kuvasimudzira pamwene kuwa pamukana sevamwe vanhu. Bumbiro remutemo wenyika rinopa zvigaro zviviri muparamende kune vanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapato anopikisa anoti haana kushamiswa neuwandu hwevanhukadzi vari kutarisirwa kutora mhiko yekuva mudare remakurukota. Sachigaro mubato rePeople's Democratic Party, amai Lucia Mativenga vaudza Radio Towe Studio 7 kuti hapana mutsauko pamaitiro avamunangagwa nezvaitwa navamugabe muhurumende yavo.
Zvinotisuwisa zvikuru samadzimai kuti guyo kwatinogara tichingoimba zvokuti madzimai ari kutaririra zvikuru panyaya dzezvematenderwo enyika. Icho kwazvisaicho zvabva zvaratidza pachena kuti nebirei idambudziko chairo nyaya ramadzimai kuti aonekere vachiwanikwa varimo munyaya dzezvematongerwo enyika.
Imi semadzimai muri kugadzirisa sei dambudziko iri?
Ndinoedzanota tinogona napo kuti tikurudzira madzimai kuti tisangowanikwa agoungamiri vatungamiri kumarali chete. Tinofanirawo kuti tiise mazita edu panenge pachidimiwa anonzi makandidhetsi kana kukwikwidza zvigaro. Tiwanikwewo tiisa mazita edu ipapo kuitira kuti tisangowana vavhoti chete asi tikwanisewo kuvhotesa.
Imi semadzimai manga muchitarisira kuti pange paine madzimai mangani mudare remakurukota ravamunangagwa iri?
Tinoziva hedu kuti 50-50 yakakanyoredzwa mubindiro romutemo inogona kuti netsei. Hazvokwadi kuita vatatu here? Vatatu chaivo 1-2-3 zvakangotiwo mihazvo.
Ko, padanho rakatorwa navamunangagwa iri rekudoma makurukota emumatunhu bumbiro remutemo richivapa masimba ekuti vasaite sezvavaka ita izvozvizvi, imi munoti kudii nazvo?
Isu tinotoshamisisaka kuti ndiko kunonzi kushandikira kupfeka. Pane vanhu vakasarudza pasarudzo dza2013 vanofanira kunge vari mumaprovincial council akatonyeugwa mubumbiro romutemo asi vanhu vavo vakangohwina maelection 2013 vanhasi vakangogara vachitorawa makachitoedzwa zvigaro vanhu vasina kudomwa nebumbiro romutemo. Tinoti ngava implimente kana kuti ngava dzazvisise kuti avo vakakwitidza pasarudzo dzakakura vachiti vanda kumirira matunhu maprovincial council ngavagadze pazvigaro zvavo.
Imi muri kuona kuti vamunangagwa vari kutyora bumbiro remutemo zvimwe chetezvo zvaitwa navamugabe. Imi vemapato anopikisa muri kuitei kuti mugadzirise dambudziko rakatarisana nenyika iyi?
Chokutanga, kana pane munhu akachitarisira kuti zvichashanduka ivo vamunangagwa vachingobva kupati iyoyo vatogara tichidzisana nayo kuti haisi kuchengetedza zviri mumutemo vaitova kutotarisira mashura. Isu tinongogara tichiziva kuti ndoo maitiro chiri ino muri iyowayo haibviri kuchinja. Ndoo magariro okugara vachivhuna bumbiro remutemo left right and center. Imi zvako pachangu hazvitombondishamisi.
Mungangoramba makangotarisa here pasina chinenge chichiitwa? Nekuti izvo pasvika nyika pakuda kuti paonekwe vamwe vanhu vachitora matanho kuitira kuti nyaya yebumbiro remutemo iri riremekedzwe nekutevedzwa.
Ndoo saka muchiona tichimiramira kudai ndakuudzai kuti ndiri kubhuriwayo izvozvi. Dzimwe tenderedzo dzorangu dzakagara pamumhuri navazukuru isu tiri kuno kuopozisheni kushimaira kurwisa kuti titore chidanho chokuti titungamire tigokuta zvakaurana zvakatsamwidzwa kuti zviitiwe. Ndoo saka redu sekopozise kwete kungobata musoro tichichema. Izvozvi tiri kuronga, tiri mushini shini yekuronga kuti tigwise pakwitidzo nesarudzo dziri kutevera. Tibvise hurumende inotyora mutemo tiise matunga mili wanoda kulika kakate mlano watasi nini sulipani kimo
tabata vechidiki kutitinzo weweo zinofungwa ne vechidiki totangane kunzwa ndomu wonga ishe ungwe
Ishe chidiki tuzita risira mabasa Sibaya wa creator mabasa Tikwanse uko wana zingati riritira Haa mabasa asuwa nikiago zingwe zibuwezi hakuna maari Saka wa, makamba ni saka wanda kafara
Saka murukura ramasei mazwana
Mazwana ya chukura ramane Nekutengesa Nitao ni unokwasa kutengesa unga wa murio Asetu maria cha isi kwa nika.
Kwa kamira usei kumberengwa?
Mberengwa kumusha. Haa ndio kumende kune na mwekati wande. Nekuti zinu asetu kunyazo kusika. Ndango ti transport. Ino ti neche ino iti rodi zate zaka ipa. Aka changati hiti ose soba neyo. Urmende ito ino pasa opisa kana tara kana ugre.
Saka mune vimbo yakadi ni kuti. President Batshwava ni hurumende yavo vanga pindura zvinhu zvikafamba nenzira iri nani
haiko zvinhu zviri kuona kuti zvinenge zvanani nekuti mabhengi mamwe yote akunzwa kuti akwanisa kuwanikwa maUS dollars
kana ndikati mashoko enyu ndimasvitse kuna president ndoti matichini
tinokumbira kuti wakwanise kumuta ekonomi kwanise kuwana mari Zimbabwe uyezi wakwanise kuti vhurira makambani
regai tinzwewo kubva kuna Alima Shumba
kuno ndiri kuticha kuuya kwendakaita kuno kuinyaya yekuti zvinhu zvanga zvaoma zvisingaiti
kana mabasa akatanga kuwanika kumusha munokwanisa kudzokera kumusha here kana kuti ikoko kwatova zvekumusha zvekare
angonzi zvinhu zvanaka zvese tino hapana munhu anoda kugara musango kumusha nyika yedu tinoida takati zvika kufi kusaida nyika yedu asi takadzingwa nenyaya yekuti zvinhu zvazvaoma saka ndingafara chaizvo zvinhu zvikagadzirisika
kana ndikati ndipe message ya president mungati chii kuna president
moyo yedu inini moyo wangu hangu uri kurwadza kuti zvitenge takatarisirwa kuti ndo zvatichitava zvinoitwa hatisi kumbozwa kuti tingatsanangurirwa hode kwati zvinobvira kuti ndionane navo ndichivabvunza kuti ko isusu upenyu hwedu vamwe vese takazotambura tikadai asi pamazera edu isusu mwe taitoona kumakomrezi kaisu tichitombotumiwawo nesaga asi zvetaitarisira kuti tichazofara tese ndongoona sokuti president ndo vanga vakuzvifarira nemhuri yavo isusu tichitambura
uyo ange ari Ali Mashumba manzwawo zvekare kubva kuna ndomuwonga ishe ungwe
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 shortwave 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Rekai chimboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitudza zvakaitika kuZimbabwe Embassy muWashington DC.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica izvo zvinogaro wanikwa zviri panze pemuzinda weZimbabwe uri muWashington DC zvichiratidzira munguva yapfuura vachiti ivo vanga vasiri kufarira hurumende yava Mugabe nezuro vakabatana nevashandi vepamuzinda weZimbabwe uri muWashington vachifara ivo nezvakaitika kumusha
apo takaona mauto achitora masimba kubva kune hurumende yava Mugabe. Pakave nekudya minamato kutamba nekuyanana kwezvizvarwa izvi imomo mumuzinda weZimbabwe. Regai timboenda kune vamwe vanga vari pachiitiko ichi tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndinonzi Tande, tiri kufana tiri muno muDC. Tiri kufara kuti Zimbabwe finally vanhu vabatana vaita one voice. Ngatibatanei tifambe nebhora guys, because zvinhu zvazvaoma muZimbabwe vaivai, zvazvaoma, ndidi kukunyeperai. And it's good to see a new dawn, kuona kuti tiri kubatana seva na vechidiki. Zvinhu zvairwadza guys, muchiri kurangarira 2007 vaivai, vaienda kusouth vanoziva, vanonyatsoziva kuti taiuya nemabhero tichiuya nechikafu mumachangani bag tichirara paborder. Nhasi tiri muno muembassy, hakuna kuti MDC, hakuna kuti ZANU-PF, hakuna kuti tiri vana vakasiyana vanobva from different places. Tese tiri kufara panzvimbo tiri one. I'm disappointed in all honesty kuti cabinet haina vakadzi. So tachiita hope kuti pachaita vakadzi vakati one day vanomirira vana vechisikana.
Ndine engineer Bamu, recombany inonzi PCB International iri kuno Washington DC. Asi zvakare ndiri ni vice chairman we Zimbabwe Diaspora Network North America. Iri isangano remaZimbabweans vari kuno North America vanoedza kuti tikurizire zvekuita mabusiness kumusha.
Ko vabva mupane vamwe vari kushushikana necabinet yatiri kuona yakadongwa navamunangagwa. Imi sevanhu vari kuno kudiaspora vanomirira vari muno mudiaspora, muri kuona seizvi?
Cabinet iriko yakaapoindwa nezvinodikanwa nebumbiro remutemo wedu, constitution yedu yeZimbabwe. Pari zvino zvinhu zviri kuitwa nemaererano nemutemo wedu weZimbabwe. Saka ngativapei mukana vamunangagwa vaifambise basa sekufakwanisa kwavanogona kuita. Maziso ese akatarisa pavari izvi, saka zvingandishamisa kuti vangaregedze kuita zviri kudikanwa nevanhu.
Donzi Ana Rukambe, tiri kufara tiri muno muembassy. Nguva yese paitaurwa ndairamba kutaura zita rangu asi nekuda kwokuti taitya kuti nemhuri yangu iriko kumusha inopinda dambudziko. Asi iko zvinezvi tasununguka taakutaura madire. Ndiri kuda kutenda vachiwenga basa ramakaita, makaita basa guru rekusunungura. Ndimi Mozisi akatumwa naMwari kunosunungura vana veZimbabwe. Tinokutendai nemauto enyu, tinokutendai vamunangagwa, batai basa iro musingatye kuti kunoya chii kana kunoya chii. Tiri kutenda zvikuru kuti nyika yedu yasununguka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vedzisvondo vanoti zvingabatsira chose kana vakuru vakuru vehurumende vakapota vachibvunzavo vemachechi zvingaitwe munyika kuitira kuti muve nerunyararo. Mufundisi Leve Kadenge veUnited Theological College muHarare vanoti zvinofadza chose kuti hurumende haina kudoma gurukota rinoona nezvezvitendero, nekuti chechi inoda kusiyiwa iri yega ichiita basa rayo zvisina hurumende mukati.
Ini ndaifunga kuti dai chechi yaaprosa nehurumende vachibvunzawo kwete kungoita zvavo zvavanongoita izvi nekungopanana zvigaro vachingodoma mazita. Tinofara zvedu kuti rimwe zita reeducation adokora rakabva, vanhu vari kufara pasi kudokora vakabva. Izvozvo zvinofadza izvozvo kana vanhu vachiteerera hurumende ichiteerera vanhu. Saka ni tinongoona kuti kune zvinhu zvinotsurisa nezvinhu zvinofadza zvikuru kana hurumende yateerera kudai, asi hazvikwanii ipapo. Tinodawo kuti vanhu vange vachinyanya kuteererwa nguva yese pane madambudziko avo.
Pane zviri kuitika zvese izvi, munoona sekuti machechi angabatsirawo here?
Angabatsirawo, asi yavhundwaka vakaitwa pamwe chete vaka da kubvunza gwara zvingade vanhu. Ini ndaizoonawo zviri zvinhu zvinobata, asi zvinoizvi hatisi kumboona kana pfundiso yacho, nokuti hapana munhu ari kumbofundwa zvake.
Pamakurukota akadomwa ese hatina kunzwa nezvegurukota rinoonawo nezvechitendero, munozviona sei?
gurukota rezvitendero isisi vemacheche hatiridisi nokuti tinoridiechi iyoro gurukota iroro ndo rinozotivhiringara kuda kupinza zvimwe zvinhu nokubvisa zvimwe zvinhu ngakungofara pasina tongomira takadaro itinozvimirira tega hatiri kumirirwa nemunhu anonziye uyo asarudzo kuzi amirire mutenderi handifunge kuti ndo maonero edu iwayo
ndanga ndabvunzani kuti mati imimi makamirira kubvunzwa kana kukumbirwa saka ndanichiti kuda kana paine gurukota rinoona nezvereligious affairs munogona kuwana mukana wokutaurirana zvamunenge muchifunga kubva kumativi ese zvino kana pasina izvozvo muchida kumira muri mega muchashanda sei nehurumende muzvinhu zvinobata vanhu vechitendero zvakasiyana siyana
zviripo ndezvekuti iyo hurumende inoziva kune vanhu saka inofanira kuvateera ichinovabvunza kwete kuti vakamirirwa asi kuti vari kuda kubvunza vachida kuti vanhu vari kuti kudini asi kana zvazvo kuita ari minista chaiye kana wokumirira religious affairs ipapo tinopatya pangaitwe zvapasi hapana kunyanyomira zvakanaka nokuti vanhu vanenge vakuona kunge zvinhu zviri kutungamirirwa nehurumende zvemachechi handavazvisiye zvakadaro
saka machechi nevakuru vakaita semi muchashanda sei muchabatsira sei hurumende mune zvese zviri kuitika izvi
vehurumende ngavauye kuchechi kune masangano emachechi akasiyana siyana vanofanirwa kuita homework yavo votsvaga vonovhunzurura kuti vanotungamirira machechi ndevati kana vachida kunzwa zvinhu isi tinovaudza nokuti isi takangomirira bedi kwete kuti isisi tive nedhipatimendi redu riri muhurumende
munofunga kuti machechi anokwanisa here kusapindira munyaya dzematongero enyika
machechi anopindira anopindira akatopindira nechakare saka ndosaka tichida independent yedu tisinga kumboiswa padhuze kana kusvitswa padyo pedyo nokuti hatisi kuda masevha tiikungoda vanhu kuti vachengetedze zvakanaka kwete kuti vaitirwe masevha ekuti vapuwa minista
avo vange vari Reverend Leve Katenge vepaUnited Theological College vachitaura vari parunhare vari muHarare. Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutungamiri wenyika mutsva vaemarson munangagwa votarisirwa kutoresa mhiko makurukota avo mangwana mapato anopikisa anoti haasi kufara neuwandu hwevanhukadzi vari kutarisirwa kutora mhiko yokuva mudare remakurukota tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvekare mangwana mangwanani na6 makuseni kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu voashona.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu tanonoka wande ndiri muwashington dc